Good evening, Zimbabwe. Welcome to Live Talk, The Connection, a platform where we discuss issues affecting young people. We are coming to you live from Studio 7 at the Voice of America in Washington. This Tuesday, May the 2nd, 2023, I am Tungamili Nkomo. Tonight, we are talking about World Press Freedom Day ahead of its official observation across the world tomorrow, May 3. In Zimbabwe, journalists marked the occasion at a gathering organized by the Media Institute of Southern Africa, or MISA Zimbabwe, at Monomotapa Crown Plaza Hotel in Harare today. The gathering was attended by different stakeholders, including officials from the Zimbabwe Media Commission and the police. This year's Press Freedom Day comes ahead of elections in Zimbabwe, raising concerns among journalists for their safety, while the government appears to be extending an olive branch and giving them assurances. Zimbabwe has since abolished the draconian Access to Information and Protection of Privacy Act, AIPA, and the Public Order and Security Act, or POSA, both laws frequently used by the government of the late President Robert Mugabe to harass journalists. Despite the repeal, there is growing concern that the government of President Emmerson Mnangagwa is now targeting reporters using other laws, especially the Cyber and Data Protection Act, under which three or so journalists have since been charged. In 2020, the government passed the Freedom of Information Act, which was supposed to improve access to information. However, the law has been criticized for its limited scope and for failing to adequately protect whistleblowers and journalists. Lichonanjani Zimbabwe Omuhle, siyahlangana kuhlelo lwabasakhulayo olwe The Connection. Namhlanje sixoxa ngosuku lwe Press Freedom Day olunanzwa emhlabeni jikelele kusasa. Lolu suku ngolokuqakathekisa imisebenzi yentathelizindaba. Sixoxa lentathelizindaba zethu khonapha ku Studio 7 esisakhulayo ukuze sizwe ukuthi zisebenza zikhululekile na. Kwaziwayo vatereri, nasi muchirongwa che Live Talk, The Connection. Tiri kukurukura pamusoro pezuva rekuremekedza vatori venhau pasi rose, zuva reWorld Press Freedom Day iro richacherechedzwa pasi rose mangwana. Zuva iri rinouya apo nyika yeZimbabwe iri kugadzirira sarudzo, uye vamwe vatori venhau vachityira kuti vangangoshungurudzwa munguva iyi. Speaking after the Press Freedom Day gathering today, Zimbabwe Media Commission Executive Secretary Godwin Piri told Studio 7 reporter Mavis Gama, despite the removal of AIPA, there is still a lot that needs to be done to create a safe and conducive environment for journalists. Upiri uti uzulu wonke jikelele kumele ebambe iqhaza kulokhu.
IZimbabwe ihambe ibanga elide ekulungiseni indaba zokukhululeka kwentathelizindaba ngenxa yesisebenzi wabo. Kodwa ngani okuqakatheke kakhulu kwakukhalisa abajournalists kakhulu umthetho okwathiwa yi-AIPA. I-AIPA leyi isenza ukuthi umsebenzi wama-journalists ubonakale kuthiba lethuba lokuthi ama-journalists abotshelwe ukwenza umsebenzi wabo njengama-journalists. I-AIPA siyakhitshwa kwabuya iZimbabwe Media Commission the Access to Freedom of Information Act. So ama-acts lawo ongu-2 ayakhulula ama-journalists, awapha ithuba lokuthi adinge izindaba zawo ekhululekile njalo asabalalise imisakazo yabo imilayezo yabo ekhululekile.
Kukhona yini okusadingakala ukuthi sikwenze njengelizwe?
ye mbona ngani ukathele kakhulu ukuthi kumele singezelele ukuzisana kuma communities ethu mbona ngani imithetho ngabe silungile yebo kodwa ama communities la kumele afike kulelo banga sisise ukuthi sizama uku promote intolerance sizama uku promote ukukhulumisana kuhle ama journalists nayo esemsebenzini awahlonitshwe ama communities kumele sifike njalo khona siyathokoza kakhulu ukuthi amapolisa asentshenzile labo isifiso sokusebenzisana sebenzelana lama journalists befeza lo msebenzi ukuthi ama journalists akhululeke abe protected nje ngosebenza
umnumzana Godwin Phiri ngunobhala ogatsha lukahulumende olweZimbabwe Media Commission mutawuriri wemapurisa assistant commissioner Paul Nyathi avo vangavaripowo pamusangano uyu vavimbisa kuti mapurisa achashanda zvakanaka nevatori venhau panguva yesarudzo pasina anoshungurudzwa
tiri kuti isusu kushanda kwemapurisa nekushanda kwevatori venhau kwakafanana pakuti vese vari kushandira nyika yezimbabwe vese vari kushandira constituency imwe chete inove vana vezimbabwe mapurisa achiita zvavo zvekuchengetedza mutemo majournalist vachitipa mashoko anotibatsira kuvaka nyika ndosaka tiri kuti isusu hatifaniri kunge tichipokana kana mapurisa achiita basa kana kuti vatori venhau vachiita basa hatifaniri kunge tichizoita nyaya dzouzonzi idzo vatori venhau varohwa kana kuti vatori venhau vatukana nemapurisa saka kutaurirana kwatiranga tichiita mwedzi miviri mitatu yapfuura kwakakosha uyezve kunofanira kucharamba kuchiendera mberi takatarisa sarudzo uyezve sarudzo dzapfuura
mutauriri wemapurisa assistant commissioner Paul Nyathi vachitaura nemutori wedu wenhau Godwin Mangutla vari muHarare Godwin ataurazve nemutori wenhau Lucky Aaron Venus uyo anoti zvakawanda zvemhingampinyi zvavari kusangana nazvo pakuita basa ravo
vanotiri kufamba muchiita kugadzira news isu tinotora news dzekuti vanhu vano vasinganyaoni pamamainstream media titi andizvatinonyanya kufokasa nazvo saka vatinofamba mumaruzevha mumaruva mapurazo tisana dambudziko rekuti vanhu vakawanda vari kutirambidza maofficials akawanda kutirambidza kushanda vari kudzoni imino munofanira kunge mawena samowani anobva kumapasi ehurumende akaterezachana vatofanira kufamba naye tofanira kuona da kana kufanira kuona mupurisa watofamba naye kuchita news dzedu for example taenda kumon darwin sunas independence tichida kunongota coverage yekuti after independence celebration mon darwin upenyu hwaasei zvachinja here tichisingaitwe kuti 43 years after saka ipapo tiri pati pekuita news dzedu pakauya mayouth akawanda atanga kuimba achitibvai kuno achitiprina dautirova kupwa neequipment tiri pati papo pakazoiwo vanhu vakazitiwo vashandi vehurumende vakazotaura nevanhau taivasiyai vanhu vaite basa ravo vanhu aya mayouth aya aenda vanhu aya vakati inini tofanira kuenda nemu kuofisi kwada muno introducer muhamapiwa mufamba naye hamukwanisi kushanda muno musina munhu wehurumende wamunofamba naye saka isu takati isu semajenesi tofanira kuita basa ritu pasina munhu anoti escota po zvino tichaziva kuti wanaoa zvatonda but vakainstitute aiwa letsgo kwada munoona da takatraya futi kukavha kuevhenti yaitwa napresident kuepwez ematitle did takasvika bagete takaita 1 hour tiri bagete tichidhileiwa kuno tipinde tazopinda tangu ta 30-40 minutes tichibva kwavo touya vanhu zvikanza imi mandani mupinde munhu aanga amboti tipinde akatanga kuti aiwa manditiza bagete dzokerai panze there's a clean session yekuti imi hamufanira kushanda mukati munomu
That was journalist Lucky Aaron achitaura naGodwin Mangudla weStudio 7 vari muHarare. And now, to discuss this very important matter, we are joined by our guest. That's Tobias Mzingwa, a VOA Studio 7 reporter in Harare. We also have Nogutaba Dlamini, another Studio 7 correspondent from Victoria Falls, as well as Tania Marunga, director of Zimbabwe People Who Use drugs. That's a non-governmental organization. Thank you so very much to you all. Let me start off with you, Zingwa. According to the organization Reporters Without Borders, Zimbabwe has continued to decline on its World Press Freedom Index. In 2021, that's after the coup that dislodged Mugabe, that's 3 years after the coup or so, Zimbabwe was ranked number 130th in the world. And last year, they ranked 137th. And that's a decline of seven places. Currently, how would you characterize the situation with press freedom in Zimbabwe? Muzingwa? I see your lips are moving, you're saying something, but we can't hear you. Your audio is off. You must be on mute or something. Okay, while we try to fix Muzingwa's audio, let me go to Nokutaba. Nokutaba, let me pose the same question that I had asked Muzingwa. How would you characterize press freedom in Zimbabwe currently? Are you free as a journalist? Are you operating freely?
Thank you so much. Currently, although it's I have not been affected as a journalist as of now, but recently we attended a workshop organized by the United Nations in Victoria Falls on press freedom of expression, access to information, and the safety of journalists. And it was revealed by Media Institute of Southern Africa Director Tabani that 37 journalists were attacked while they were doing their work last year compared to 2022 in 2018 when the country held its a major election. So this was during the by-election of the 112 local government positions. So I think going ahead, looking into the upcoming election, we are concerned as journalists about the spike in these cases, especially regarding the safety of journalists and especially women and freelance journalists like us. I think this is where my fear is, that for now, I have not been a victim of any of what I've been mentioning.
And hearing what Misa said at the conference that you are mentioning, considering that we are going for elections, how are you feeling? Are you concerned? Are you jittery? What's going on with you?
Surely I am concerned because, like I said, that being a freelance journalist, being a woman, and as well as being a reporter in the private sector, it's a bit scary to think of covering political stories. But well, I think we are glad because now that police has said they are going to make sure that they are going to protect the journalists, and even the Minister of Information, Monica Mtsangwa, mentioned it in this workshop that they are going to ensure that they prosecute those who prosecute some journalists for writing stories about them or any other political party without anything. She mentioned that we are not going to favor anyone and no one will be above the law with regards to the safety of journalists while carrying out their work. But she also emphasized on journalists to be also accurate when they are reporting and to avoid being malicious and to be also interested in a certain party or politics in their reporting.
Siyabonga Nokutaba Dlamini, and please do stay on the line. Let me go back to Tobias. Tobias, I'm sure takunzwa nana manje. Ndangana vunza inini kuti semtoriwe na umuZimbabwe tukuenda kusarudzo. Ungati wakachengetezeka here nekuti tukuona vamwe vari kutyira kuti hongo mitemo yakaita sana aipa nana posa yakabviswa, asi vamwe vari kuti mitemo yakazodzikwa iri kumbunyikidza kodzero dzevatori venhau, uyezve vari kutyira kuti tichienda kusarudzo vatori venhau vanogona kushungurudzwa. Uri kuzvionawo sei semutori venhau kuHarareko?
Thank you very much. Maita basa nekundi koka wapachirongwa. Semutori wenhau, ndikufungidzira kuti kune mhando mbiri dzatinogona kuona muno muZimbabwe. Mhando dzinogona kunzi ndedze state media, kuita mhando dzinogona kunzi vanoshandira vakazvimirira vega, kana kuti ndo vakaita sesu ivavo. Saka ivavo ndo vandiri kuona vanogona kunge vari parumananzombe rwakanyanya nekutyira upenyu hwavo. Nenyaya yekuti tikatotarisa chero mashandiro avanoita chaiwo chaiwo, kune mamwe mafunctions akuti unogona kuenda asi unogona kunotadza kutapa nhau dzako zvakanaka, unogona kutorambidzwa kutopinda mukati uchinzi aiwa kana usiri westate media iwe panapa audii panapa upinde, asi westate media unovaona vachipinda vachiita zvavanoda, kana iri mufananidzo vachitora, kana ari mavideos avo vachitora zvekare. Saka ipapo ndikufungidzira kuti panoda kuti pagadziriswe kunyanya-nyanya apa patiri kuenda kusarudzo. Constitution inobudisa pachena zvakanaka section 61, section 62 kuti tine kodzero yekunyatsoshanda zvakanaka isu sevatori venhau. Saka ndikufungidzira kuti the powers that be, they should respect bumbiro remutemo iroro, vaite kuti vatori venhau vange vachikwanisa kunge vachiita basa ravo pasina kutya. Tinoona kuti dzimwe nguva vanozodzoka vozengurira kuti ndoende here kuya kwandinoharaswa, ndonyorere chinhu chiya chakadai, handizotevegwe here nevakomana vemasvutu matema. Ndozvimwe zvezvimwe zvinenge zvichifunga vanhu vanoshanda kuprivate media kana vachida kuita basa ravo. Saka patiri kuenda kusarudzo, ndiri kufungidzira kuti hurumende inofanira kupa vatori venhau a level playing field kuti vaite basa ravo zvakafanana, zvisinei nekuti unobva kustate media here kana kuti unobva kuprivate media.
Siyabonga Tobias, and please do stay on the line as I bring in Tania Marumga. Tania Marumga, who director wenhlanganiso ye Zimbabwe People Who Use Drugs. And Tania, I brought you specifically for a reason. I want to interrogate the way journalists have been covering the issue of substance and drug abuse in Zimbabwe. Ungati wena njengomkhokheli we Zimbabwe People Who Use Drugs, uyasuthiseka yini ngendlela udaba lolu olulotshwa ngalo emaphephandabeni, oTobias labo Madlamini abaloba ngayo njenge problem eZimbabwe okumele ilungisiswe?
Thank you Mkenya. I was wondering ukuthi mina inkinga ngilapha ku platform ekhulume ngayo journalist. But then going back to the question you asked, in Zimbabwe I feel like ama journalist, and whether private or state media, they have a certain way you present information when it comes to drug and substance use. All of them, it's like they are mandatory to preach about or report rather on abstinence and just talk about abstinence and prevention. Their rehabilitation. So it's a matter of prevention only, which entail with abstinence. Okay, I was coming in a harm reduction. I will enjoy it. I will enjoy it. Now, which we teach them at least the language also that is used when describing people who use and get drugs. It's offensive, and I don't think there's a way of correcting them. It's like they have a way that they're meant to report on when it comes to issues that come with drug and substance use disorder in Zimbabwe, in which whether you can come in and correct them, you still find that the article, when it's released, it has a certain language, which is something that probably they would talk to me, and you know, they talk to them in a certain way, but they have their own way of writing. And if only there was something that could be done to correct the journalists, because they have the biggest impact. They can, you know, change how the public sees drug and substance use. So we took an this channel is a woman channel with drug and substance use, not just the abstinence, the woman the someone to area. And this is something that we're trying to get health practitioners to see, and we cannot do this by ourselves without having, you know, the public perfection line. And this can only happen when journalists are involved, and journalists are the ones who give information, you know, they make sure which I want to have accurate evidence, and they know to these there are different methods that can be used. So it's just a way of how they report the information in Zimbabwe. I feel like they're not really doing a very good job by just promoting just two methods of dealing with drug and substance use disorder.
Kubekubambile marunga asithathe umlaleli ecincweni wakati akho umtereri ayi wa tripo edu tutara nani apha
utara na kuzaindina
ipe opfungwa dzenyu tutara nenyaya ye Press Freedom Day nasi
Press Freedom Day
wongo
tine dambudziko chairo rekuti Press Freedom Day changuva chinhu chataakungotaurwa kuti chinhu chinonzi Press Freedom Day, asi pamagraundi chaiko hapana chinonzi Press Freedom. Chinhu chiri kutaurwa kuno dzimwe nyika dziri pasi pano nemucherechedzo, asi kunyika yetodu chaiko hatina freedom of press.
Asi hurumende yavamunangagwa iri kuti iSecond Republic ka iri kufamba negwara rakasiyana nerava Mugabe.
Kusiyana kwacho kunogona kunoita kuona nekuti paingowana ndo vanhu vakanga vangori padhuze, kuti saka togona kusaona musiyano wacho kuti uri pasi nekuti press chinenge chitokontrolewa kuti buditsai izvi, mukabudisa zvisingaenderani nevafungirawo inini chato vachimbo mugodzi, saka tinoona zvichinoita kuti tinyatsoti tinetingati Press Freedom.
Aiwa tinotenda mutereri, thank you so very much. Ngibuye kuwe nokuthaba. Singakayi kumlaleli lapho uzwe uMarumga ekhuluma ngendaba lina njengentatheli zindaba eliyibhala ngayo ngendaba ye-substance le-drug abuse. Wena njengentatheli zindaba esakhulayo as a young reporter, when it comes to ama-issues afana labo substance abuse, ungathi ikhona imigoqo yini kwenqabela ukuthi ureporte ama issues njengoba enjalo?
Imigoqo ngathi ingabi khona ngoba kule ndaba abazenzama ukuthi ngilandelele drug and substance abuse ivikele iphelileyo kuleliyani ivikele aphelayo yehluleka ngenxa yokuthi kuthukela kukazali, ngoba kwezinye izikhathi nxa sibhala indaba lezi kuyabe kufuze sikalise ngalapho kwaqala khona phansi sibuya sisiya phezulu. Abantu ukukhuluma nabo nezindaba, ikakhulu kulabo abanabantwana kumbe abanye abanezihlobo kumbe abangane abaphakathi kwalolu hlupho, kabakhululekanga ukuthi bengakhulumisana nawe ngakho. Okuyibukuthi ukuthi loba sifisa ukuthi udlule uchaphele siya phezulu ekwakheni indaba yakho yabo ufuna ukubhala ngayo, kuba nzima ngenxa yokuthi ngaphansi abantu yibo sivele sibamele ukuthi singaqala ngabo. Abanye mina ngokubona kwami engathi sengihlangane nakho baye bengakhululekanga ukuthi ungakhuluma. Loba singabe sibhala yini, siyabe sesibhala sesisebenzisa ukuthi sizwe kuthiwa, kodwa bona abavele besehlupheni lolu ufithi ukuthi kwezinye izikhathi abakhululekanga ukuthi bekhulume ngakho. So lanxa sesibhala ukuthi kuze kube le-action
endaweni yona le ama drugs for instance kuba nzima ngenxa yokuthi bona abajelele lesipho lona lelibaye bengakhululekanga ukuthi bengakhuluma mina yini isipho esenhlangane lalo ekuzameni ukubhala indaba leyi and kube yinto yokuthi kungaba le answer or accountability ya ukuthi kungaphela njani lona ke lihlupho sisaphezulu kuhulumende.
Ito bias goi wewe kanata kutarisa kunyora about certain issues. Ungati pane zvimhinga mpinyi here zvauri kusangana nazvo zviri kuita kuti usagone kuripota about certain issues kunge nyaya yedrug abuse yatanga tichitaura nayo Natania.
Yes, so pa drug abuse there are a lot of angles that tinogona kuona nyaya drug abuse kuti rehabilitation chaiyo tinombonyanyora nezvayo here tinowanzonyora nezveuori unoitika mapurisa dzimwe nguva anoziva kuti pamba pakati panototengeswa madrugs asi tinoona kuti vanhu veipapo havasungwi kana kuti anogona kungotogwa obva adzoka mangwana atodzoka akutotanga futi kutengesa madrugs aya zviya zviya zvese tinozvinyora asi unozosvika patinogona kuti ceiling yekuti madrugs aya ari kumbobvepi chaizvo chaizvo ezvino mahardcore drugs chaivo ari kuwanika achipinda munoo mana cocaine chaivo ari kubva kupi ari kupinda through maborders the borders are porous ndivanani vanombocontrola maborders ikoko saka ukada kuzofamba netrace yacho netrace yacho unogona kuzoona kuti ukwanda kuenda uku kunenge kwaani vakuru variko kumusoro no wonder why nyaya iri kuramba ichingonetsa asi chinonetsa nechekuti vanozosungwa vanhu vekuzasi vaya asi vari kuita kuti madrugs aya apinde nevari kubenefita kuburikidza nemari dziri kutengwa madrugs aya vanogona kunge vari vanhu vakuru vanogona kunge vachinetsa kunge tinge tichiexposa why it zvichinetsa nekuti remangwana rangu kune fear of the unknown yekuti ndikazonyora atikura kadai ko kamuri kangu kadiki vakomana kari kukura kanozoita sei ko inini wacho ndichazoita sei. So besides drug abuse ndiri kuona sekuti ndo chimwe chiri kuitika kuvatori venhau at the end of the day isusu vatori venhau tinoti there is no story worth dying for saka ndinoweyawo ndega ndoona kuti ndotaura here kana ndorega saka dzimwe nguva tisi kuita justice kusociety kutika kuti ndikataura chakati maybe mangwana ndinogona kutadza kuriona zuva remangwana.
And for those just joining us, this is Live Talk, The Connection, coming to you live from Studio 7 at the Voice of America in Washington. Tonight we are talking about Press Freedom Day, which will be observed officially worldwide tomorrow. We are streaming live on our Facebook pages, VOA Shona, VOA Studio 7, and VOA Ndebele. Unfortunately, we are coming to the end of our show. And Marunga, what's your last word to these two young journalists, Studio 7 journalists? In short, 30 seconds. What would you want them to do to enhance your cause as people affected by drug abuse? Marumbwa, I think we've lost Tanya Marumbwa there. Madlamini mbuye kuwe akusi valelu hlelo ngamafitshane. Uyinokuthembisa uZulu abalaleli njengentatheli izindaba yeStudio 7 esakhulayo entsha njalo kulo msakazo ngamafitshane.
Engingabathembisa khona ukuthi sizaqhubeka sisebenza. Siwenza umsebenzi ngoba yitho kumele sibele laba abangenamazwi ukuthi bengazilela bekhuluma saqhubeka senza umsebenzi loba kuyabe kunzima kunokwesabisa kodwa into esizilisheleyona ukuthi sizaqhubeka siqhuba umsebenzi sikhuluma njalo leqiniso ukuze ama-problems amanye abe kudinga ukuthi aseve azaseveke. I think that's our purpose as journalists and lokuthi loba sinxa sidala sibhala izinto eziliqiniso njalo ezi-informa and building the society and bring as well the accountability if it is to do with public interest.
Thank you. There, Nakutaba Dlamini, Studio 7 reporter. We also had Tobias Mzingwa, another young Studio 7 reporter, as well as Tania Marunga, director of Zimbabwe People Who Use Drugs. Kwanele Zulukandaba, olivalelisa yo, Mtuga Milinko, Mo, Kuna Zimbabwe.